Donald Trump na amai Kamala Harris vane pfungwa dzakasiyana chaizvo panyaya upfumi hweAmerica chinova chinhu chikuru chaizvo patsarudzo dzatakatarisana nadzo muno maAmerica panotanga November apa.
Tambotanga naamai Kamala Harris veDemocratic Party, muri kuona vachibata nyaya iyi yeupfumi sei apo vari kutsvaga rusigiro rwavo munzvimbo dzakasiyana siyana imo muno muAmerica?
Amai Kamala Harris vari kukambena vachiti ivo pavachatonga kunge vari purezidhendi vachange vachitarisa kuona kuti marendi mahousing cost ayangava marendi kana kutenga dzimba kuti vangazvidzakisa nenzira ipi, zvekare vagoita matax cuts kudzasa mitero kuvanhu vapasi ava mamiddle class vari kunetsekavo, zvekare vanenge vari kukambena vachitivo mari dzamatipi dziya dzinopiwa vanhu vangangoshanda kumahotera, vanoshanda kumarestaurant, dzichange dzisingaiswi mutero sezvinofungidzirwa kuti vaTrump vanenge vachida kuisa mutero pamari dzamatipi, zvekare vari kuti ivo mutengo wepeturo uchange uchidzaka.
Tombotarisawo vaDonald Trump veRepublican Party, muri kuona vachibatawo sei nyaya iyi yeupfumi hwenyika apo vari kutsvaga rusigiro?
Trump nomutevedzeri wavo vaJD Vance vanenge vanozikamwirwa sokuziva kwedu kuti ishangwiti mabhilioneya mamirioneya vanonzivo havanatsi kunzwisisa nhamo dzavarombo, saka vanenge vanobvumavo kuti ivo aiwa kuti upfumi hwenyika husumuke vanofanira kunge vachidzasa mitero kuvapfumi vana mabhizimusi, kuti kana vakadzasira mutero vapfumi vana mabhizimusi vachazenge vagadzira mabasa.